Umwe mpepeti we mutambo unonzi Family Riots, uyo wakaduma opa mitambo mishoma irikukukwiza gore rino, muzvare Teresa Muchemwa, vanoti vari kufara zvikuru nekudomwe kwakaitwa mutambo wavo.
Tokunzwa kufara namanyukunyuku kuziva kuti zvoni Family Riots yakanominetwa kumanama egore rino.
Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reEast Life Entertainment kwaMutare vaStephen Motsago vanoti mibairo yenama inoratidza kuti iri kutora gwara rakanaka pakupa munhu wese mukana. Vanotiwo vatambi nevaimbi vakawanda vanowaniswa mikana vachibva kumatunhu akasiyana siyana.
2016 ndakapuwa mukana wekuvachikamu chenama ndichishandira kumashonaland west. Ndikazouya 2023 ndikapuwa zvemukana ndichishandira kwaMutare. Saka ndoona sekuti mikana mizhinji kwatarisa vana Dokas Moyo ndevekuno zvakare kwaMutare, but vanongopiwa mukana.
Vanongora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe, Professor Kelvin Chikonzo, vanoti hazvisi nyore kuti mibairo mikuru inge ichiitirwawo matunhu nemadhorobha madiki akasiyana siyana.
Ukatarisa mamwe maprovinsi haana mafacilities ane malight ne auditorium ne sitting capacity dzimwe dzinova multiple stages dzinogona kuhosta nhingirikini kuita maactivities anodiwa nenama. Ukaenda kune mamwe maprovinsi unongoona just a general purpose hall.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vanoti mibairo yenama inopa munhu wese mikana zvisinei nekwaanogara.
Tinokoka Zimbabwe yose nekuti manama awards haasi emuHarare, ndeeZimbabwe yose.
Vanyabinde vanoti veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatenge matiketi ekuti vakwanise kuona urongwa hwenama paHarare Hippodrome muHarare nemugovera svondo rinouya.
1 March 2025 tinenge tiri paHarare Hippodrome. Vanhu vanobvumirwa kutenga matiketi vachipinda vachiona zvinenge zvichiitika ikoko.
Mibairo yenama yakaparurwa mugore ra2002 nesangano reNational Arts Council of Zimbabwe nedonzo rekusimudzira mitambo inoitwa munyika. Gore rapera mibairo iyi yakaiterwa kuZimbabwe International Trade Fair kuVulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.